Nengo idzi, idzo dzinoti vatatenda mombe yarara vanoshanda nesangano reCitizens Manifesto, vaGeorge Makoni vesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe, vanyasha Frank Mpahlo vesangano reTransparency International Zimbabwe, pamwe nemutungamiri wesangano reCommunity Tolerance and Development Trust, COTRAD, vagamuchirai mukura, vakasungwa nezuro manheru panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport, pavakamhara vachibva kuPrague, guta guru reMaldives kumusangano wemasangano anoshanda akazvimirira. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 parunhare kuti vasungwa ava vakachengetwa muchirongo pakamba yeHarare Central, vakatinzwe zvakawanda kumunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, vaNick Mangwana, avo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo pataenda pamhepo. Rimwe remagweta evasungwa ava, vaJeremiah Bhamu, vaudza Studio 7 vari pakamba iyi manheru ano kuti vasungwa ava vapomerwa mhosva yekuronga zvokupidigura hurumende yavamunangagwa, pamwe nekukurudzira veruzhinji munyika kuti vaite zvemhirizhonga, vachigunun'una nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. VaBhamu vati mhosva iri kupomerwa vasungwa ava inonzi yakaparwa vari kuPrague kwakare, kwavakanga vachipinda musangano uyu, uye vati vasungwa ava vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, iro rinotungamira masangano mazhinji anoshanda akazvimirira muZimbabwe, vatavani mwoyo vashora kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu vana ava.
Tinoda kuti taure zvisina kutsenga mukanwa nekusoropodza kusungwa kwaitwa vanomirira kodzero dzevanhu varivo vana, kutanga zvikurusa George Makoni weCCDZ, Frank Mpalo weTransparent International, Gamuchirai Mukura anovaiye coordinator weCOTRAD, natatenda anomirira Citizen Manifesto. Kusungwa kwarume ava vari kupomerwa mhosva yekuti vakadzidziswa kubvisa hurumende nechisimba kunze kwenyika. Vakasungwa vachidzika panhandare yendege Robert Mugabe International. Tinotsoropodza zvikurusa kusungwa kwavo nekuti kunotaridza kuti hurumende inenge iri kugara yakabatira hana mumaoko nekuda kwemaomero ezvinhu munyika. Saka yakutaridza usimba hwayo, kutonga neusimba pakunge ichibata nekumbunyikidza vanosimudzira kodzero dzevanhu. Izvi tinozviona nekuti akasike kutanga nguva yapfuura vakadaro zvakare, vakasunga anova chairperson wedu vaRashid Mahia vachivapomera zvakare mhosva iyoyi. Saka kuvari kuedza kukudza dendere rekusunga nekumbunyikidza vanomirira kodzero dzevanhu. SeCrisis Coalition tinoti hurumende yeZimbabwe ngaisarambe ichienda nenzira yekubata neuroko rwesimba, kasi ngaicherechedze zvibvumirano zvinoisunga zvinosungirikidza ukama hwayo nenyika dzepasi rose, zvinosumudzira kodzero dzevanhu. Iregedze varume vanava vaende vandokwanisa kuita basa ravo, vange vane hama dzavo dzinodikanwa, uyezve vange vachiyanana nemhuri dzavo.
Vana ava vasungwa zvitevera mashoko akaburitswa nebepanhau reHerald anoti vemasangano anoshanda akazvimirira ava vari kushanda pamwe chete neMDC yava Nelson Chamisa mukuronga zvekupidigura hurumende, asi MDC yakaramba mashoko akaburitswa neHerald aya. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapasisina musiyano pakati pehurumende yavamunangagwa neyavaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakatsiiwa navamunangagwa muna mbudzi 2017 pakapindira mauto munyaya dzezvematongerwo enyika.
Inyaya yakagara ichiitwa even munguva yavamugabe inyaya yekudzvanyirira vanhu vanenge vachipikisana nehurumende. Iyi hurumende iri kutonga zvashayisa mufaro kana nenhunzi chaidzo. Zvashayisa mufaro munhu wese muno muZimbabwe vari kutonga nemunondo asi vanononera vamwe vanhu kuti vari kuda kuvapandukira vari ivo vari kutadza kugadzirisa nyaya isusu veMDC tinoita zvinhu zvedu pajekerere hatina kana munhu watati tauraya kubva 20 years tatakagadzirwa ivo kubva mazuva mashomanene avapinda kwatofa vanhu vanodarika kuma 20 uko kwatambura vanhu veruzhinji mabasa apera vanhu voshaya zvokuita saka uyo vanongonungidza wese wese huroi vachisiya ivo vakamira pachena vachingoita zvavari kuita izvi ngazvichimira ngazviregwe vanhu vaneta havachada vatadza kutonga
zvichakadai vabhamo vati vari kutarisira kuti vasungwa ava vamiswe pamberi pedare mangwana apo vakatarisirwa kuramba mhosva dzavari kupomerwa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.